Mushina uyu wagara uri kusalimo Gabe Hospital asi uchishandiswa kuongorora zvimwe zvirwere. Asi hurumende inoti yatenga zvimwe zvikwanisiro kana kuti mareagents muchirungu kuti pamusoro pekuongorora zvimwe zvirwere mushina uyu ongororewo coronavirus. Vachitaura mushure mekuongorora mushina uyu kuchipatara cheSalim Gabe muHarare pamwe nekuongorora chipatara cheWilkins icho chichange chichirapirwa chirwere checoronavirus kana chakange chaonekwa kuti chapinda muno, kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti gadziriro yeZimbabwe kudzivirira chirwere ichi yava padanho repamusoro-soro. Dr. Moyo vanoti nekuwana zvekushandisa izvi, ongororo yevanenge vachifungidzirwa kuti vangangove nechirwere ichi inobuda muzuva rimwe chete. Vanotiwo izvi zvinovapa kugadzikana sezvo dzimwe nyika mudunhu reAfrica dzakadai seBotswana dziri kutumira zvinoda kuongororwa kunyika yeSouth Africa.
Chachi chinototinetsa ndicho chekuti testing tingatumidzira here kuSouth Africa takangomirira. Onai zvakaitika kuBotswana, kwakune suspect suspect 5 vakatomirira svondo rese vachimirira maresults kuti abve kuSouth Africa. Zviitike vanhu vachingovhunduka, ino zvakavhundutsa vanhu kana isu, asi zvakazoita kuti tisimudzire, you know. Saka ino tafara kuti tinokwanisa kuti mishini yedu inokwanisa kutesta virus iroro, saka zvatibatsira. Hapana kuti tichamirira one day tatova neresults.
Vanotiwo hurumende iri mushishi mukutsvaka zvekushandisa kuti ongororo ibude mumaminitsi 15 chete, vachiti zvakange zvauya zvichaendeswa kumiganho yenyika kuti zvishandiswe ikoko.
Tiri kutomirira mamwe makiti kuti hatiri kuodha ekuita 15 minutes pane results. So it's better iwayo ndokunga ndovachatozoona kuti toashandisa sei kupi uko kumabhodha. Yeah, but for now tombotanga tiri pano paHara paSalim Gabe laboratory iyo yombotidini yombotibatsira centralizes.
Dr. Moyo vanotiwo vagutsikana nechipatara cheWilkins icho chinorapa zvirwere zvinotapuriranwa chakatarwa kuti muHarare ndicho chipatara chichange chichiendeswa vanofungidzirwa kana vanowanikwa vaine chirwere checoronavirus. Dr. Moyo vanotiwo vagutsikanawo negadziriro yaitwa pachipatara apa zvekuti pachipatara ichi ndipo pachange pachidzidziswa vamwe vezveutano kubva kuzvipatara zvakasiyana-siyana munyika.
Taona kuti kuWilkins isolation yacho yakanaka chaizvo. Tatoti vadzidzisewo zvimwe zvipatara. Takaenda kuBulawayo vanachowo chipatara, vakati tarizowo nzvimbo dzavo. But tete takuda kuti vanhu vachiita zvakafanana nyika yese zviri standard. Saka tati vouya votrainwa kuno vekwaMutare vekukariba Plumtree vese vauye vachifundiswa panapo kuti zvinofamba sei.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeguta reHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vagadzirira kurapa chirwere checoronavirus ichi, asi vanoti vachange vachibatsirwa nehurumende pamwe nemamwe masangano akazvimiririra.
Patinenge tiri sebazi reutano resiti of Harare hongu tinogara takagadzirira, nokuti ndisu tinofanira kurapa vanhu vane zvirwere zvinotatapuriranwa. Saka itori bandiko redu kuti tinofanira kugara takatogadzirira. Asi kana tasangana nechirwere chakadai, tinowana rubatsiro rwakawanda kubva kuMinistry of Health, tinowana rumwe rwavabano vabva kuWHO nemamwe mapartners edu ekuUnited Nations vana MSF. Saka hatisi tega, kana tichinge taona kuti dzaa kutiremera, azivai muri kuona tichifamba nevekuministry naministe kutaura pane vatinokwanisa kuzodaidza kuti vatibatsire kuresponda. Asi pari zvino tikaona makesi ekutanga tinokwanisa kuona zvekuita.
Dr. Chonzi vanoti varwere vane zvirwere zvimwe zvinotapuriranwa vari kubatsirwa kuchipatara cheBishop's Infectious Disease uye vanga vasina vanhu vane mubhedha vanga vachigara pachipatara ichi. Vanotiwo chipatara cheWilkins chinogona kubatsira vanhu vanosvika zana pazvivakwa zvavanazvo, asiwo vanoti kana kuri kuti dambudziko iri rasvika muguta vanogona kuisa matende kuti vawedzere uwandu hwevanhu vanobatsirwa.
Tora zana asi hazvirevi kuti 100 ava 100 ndovatinopinza muarea yatakavaka kuti ndo chipatara chine madziro nechii, asi kana zvinge zvaoma sezvatinoita kune zvimwe zvirwere zvinana korera nechi tinoisa matende panze. Kana zvinge zvaoma tionoisa matende panze tongogadzira flo yekuti hapana infection inozokosa ichienda kuu, asi haukena komodeti vakawanda.
Vamoyo vatiwo vanhu vanodarika mazana mashanu avo vakabva kunyika yeChina pamwe nedzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi vachiri kuongororwa. Chirwere checoronavhairasi chakatanga kuChina gore rapera, uye nyika dzinosanganisira America, Thailand, South Korea nedzimwewo dzave nacho. Chirwere ichi chinonzi chauraya vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe pamwe nekubata vanodarika zviuru 40 muChina. Takamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.